Mezuro veZimbabwe Prisons and Correctional Service vakaudza mhuri yavasikala kuti vainge vasiri kunzwa zvakanaka zvijeri rechikurubhi uye vaifanira kuuya nachiremba wavo kuti azovaongorora. Asi rimwe remagweta avo vaFred Masarirabvu vaudza Studio 7 kuti vasikala vange vasati vaonekwana nachiremba wavo pataenda pamhepo sezvo vange vaenda kudare pane imwe nyaya yavari kupomerwa.
Pana nachiremba vataurwa navo vari kufambira kunge vachienda vasvino vaona vakuti vanhuvanhu vekuprizoni asi zvanezuro vaimborapwa nemanesi zvekuti tiri dzekoko but pane urongwa hwaitoma kupave neyanana chiremba vanoenda ukoko hatitatandwa kuti vana chiremba vazokwanisa kuvaona here.
Rimwewo remagweta avo vaDuck Coulthard vatsinhura izvi vachiti vashaya vasikala kuchikurubhi apo vaenda vachida kuona kuti vaonekwa nachiremba here. Pakarwara vasikala vari mujeri nguva pfupi yapfuura chiremba wavo akarambidzwa kuvaona achinzi aifanira kutanga apiwa mvumo nedare redzimhosva. VaMasarirevhu vaudza Studio 7 kuti chiremba wavasikala anotarisirwa kuvaona kuchikurubhi nhasi kana mangwana. Vakamirira kuenda kudare kana akarambidzwa kuvaona.
Vana chiremba vanotanga vaenda kana vachinge vazorambidzwa ndopano zvepa application asi vachatanga vaenda. Asi kana vakarambidzwa legal team iri ready to take application anytime. Saka togadzirira mapepa indizenje kuti vanenge vacharamba vachavarambidza zvavanenge vachinyanya.
Mutauriri webato reCCC Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti havatarisiri kuti veZimbabwe Prisons and Correctional Services vacharambidza chiremba kuona vasikala sezvo vari ivo vakakoka mhuri yavo kuti uye nachiremba wavo.
Tanga tichizotarisira kuti vekujeri vavo vazotinesa kuti vasikala vaone chiremba wavo. Saka zvese zviri kuitwa pamwe chete tirikutaura nevekujeri uye kumhanyamhanya kumatare kuitira kuti paitike court order. Ti-court order sezvamunoziva inogona kuva itiki kuti aiwa ngavakwanise kuonekwa vasati vaita siriasi.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZimbabwe Prisons and Correctional Services sezvo mutauri wavo Superintendent Mayor Kanyezi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Muzvare Mahere navaMasarirevhu vaudza Studio 7 kuti vasikala vari kurwara nemudumbu nekushaya simba uye vari kutadza kufamba zvakanaka. Vasikala vasvitsa mazuva makumi masere nematatu vari muchirongo zvichitevera kusungwa kwavo nevamwe gumi nevashanu vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kunyatsime muna Chivabvu vari kuramba mhosva iyi. Zvichakadai dare rati vasikala vachatanga kutongwa musi wa14 mwedzi uno. Pane imwe nyaya yavari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuita mhirizhonga muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.